Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro kurume 20 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zimbabwe yokumbira vekunze mari inodarika zana nemakumi masere mamiriyoni emadhora yekubatsira vakawirwa nedambudziko remafashamu emvura.
Sangano reJoint Operations Command kana kuti JOC rinonzi harisi kufara neurongwa hwesangano reNera hwekuratidzira nemusi wechitatu.
Mumusha weCapes United mozara nemafaro zvichitevera kubudirira kwechikwata ichi kupinda makwikwi emini league stage yeCAF.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Zimbabwe iri kutsvaga mari inodarika zana nemakumi masere emamiriyoni emadhora yekushandisa mukubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamu emvura. Izvi zvataurwa nevakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaPelekezela Mphoko pamusangano wavaita nevamiriri vedzimwe nyika. Musangano uyu wapindwawo nesangano reUnited Nations Development Program, vemabhanga pamwe nevemakambani akazvimirira. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevamiriri venyika idzi pamuzinda wavo muHarare nhasi, vamupoko vati vamiriri ava nemakambani aya vanoziva dambudziko rakawirwa neZimbabwe uye hurumende yavo iri kuda rubatsiro rwemhando yese. Vatiwo hurumende ichaidza nepainogona kuona kuti mari yese ichabviswa ichaendeswa kunobatsira vanhu vakawirwa nedambudziko iri. Vamupoko vati mari yese ichabviswa ichange ichibatwa neReserve Bank of Zimbabwe uye vese vanenge vabvisa mari yavo vanogona kupiwa umbo hwekuti mari yavo yakashanda sei. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vati hurumende iri kuongorora kuti mari iri kudiwa imari, asi vakawana $188 million inogona kubatsira zvakanyanya. Vatiwo musangano weSouthern African Development Community uchangobva mukiitwa wakaratidza kuti mafashamu akaparadza zvinhu zvakawanda muZimbabwe kudarika munyika dziri mudunhu rese. Mukuru weUNDP muZimbabwe vaBishop Parajoli vati vatambira chikumbiro chehurumende uye vari kushanda nehurumende yeZimbabwe mukubatsira vese vakawirwa nedambudziko iri. Vatiwo zvinofadza kuti pane rubatsiro rwave kutopinda munyika. Mumiriri weChina muZimbabwe vaHuang Ping vati chikamu cheRed Cross chekunyika kwavo chakabvisa rubatsiro rwezviuru zvishanu zvemadhora, uyewo vashandi vemuzinda weChina muZimbabwe vakabvisa zviuru gumi zvemadhora zvekubatsira vakawirwa nedambudziko. Nhasi chaiko pane rumwe rubatsiro rwematende, mishonga nezvimwe zvasvika munyika kubva kuJapan, uye Namibia yazivisa kuti iri kuunza rubatsiro rwechikafu runosanganisira magaba ehove miriyoni. Mukutanga kwemwedzi uno, mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakati dambudziko remafashamu idambudziko renyika yese, izvo zvinoita kuti hurumende ikwanise kutsvaga rubatsiro kunze. Pane vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi mashanu vakatofa munyika yese, uye mhuri dzinodarika zviuru zviviri nemazana mashanu dzakaparadzirwa misha, zvikoro nemakiriniki zvikaparadzwawo. Mira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Rimwe remasangano anopikisa munyika reTransform Zimbabwe rinoti riri kupinda mukuratidzira kwemusi wechitatu kuchaitwa nemasangano anopikisa achishanda ari pasi pe National Electoral Reform Agenda kana kuti NERA. Sangano Nera rine mapato anosvika gumi nematatu ari kurwira kuti mitemo yesarudzo ivandudzwe sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vaudza vatori venhau kuti bato ravo rinotsigira kuti munyika muve neshanduko panyaya dzekuvhota kuitira kuti sarudzo dza2018 dzive dzinenge dzakachena.
Saka isusu seTransform Zimbabwe tiri kutanga kunyoresa kureji kwatingati voter registration kubatsira vanhu kuti vanyorese kuvhota panotanga kunyoreswa kuvhota nezeki. Saka tatanga program yekunyoresa kuvhota yatiri kutendera tichiti vatsigiri veTransform Zimbabwe nevagari veZimbabwe ngavatinovakurudzira kuti vandonyoresa kuvhota.
Vativo ivo nevamwe vavo munera havasi kufara nyaya yekuti hurumende yave kuda kutora urongwa hwekutenga mishina yekushandisa kunyoresa vanhu kuvhota yebiometric voter registration kubva kuUNDP uye vari kutora matanho ekuti izvi zvisaitike.
Saka isu sepolitical party tiri kuramba izvozvo. Saka tine zvinhu zvitatu zvatiri kuita kuti tirambe izvozvo. Chekutanga tiri kuratidzira mumastreets muswe chitatu muno muHarare. Saka seTransform Zimbabwe tichishanda pasi pebanner renera tiri kuratidzira muswe chitatu. Chechipiri tine petition yatiri kusaina yatiri kunyoresa vatsigiri veTransform Zimbabwe nemacitizens vari kusaina petition yekuti tiende sekusadhaki kuti manikidze sadhaki kuti ito ise pressure kuhurumende kuti isaita interfere paprocess yeacquisition yema BVR kids. Chechitatu tiri kushanda nenera kuti tizoenda kumatarezi mhosva kumanikidza hurumende isiye zek iri independent.
Vatiwo bato ravo rave kufamba nenyika yese richikurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota gore rinouya. Vatiwo kana zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze zvikarambidzwa kuvhotera ikoko, bato ravo rine urongwa hwekubatsira zvizvarwa izvi zvikuru sei zviri kuSouth Africa neBotswana kuti zviuye kuzovhota musarudzo dza2018. Zvinofungidzirwa kuti pane vanhu vanodarika mamiriyoni matatu vemuZimbabwe vanogara kunze kwenyika zvikuru sei kunyika dzakaita seSouth Africa, Botswana neBritain. Kamera Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ARTUZ rinoti nhengo dzaro dziri kuronga kuratidzira dzichinyunyuta nekusarongeka kuri muhwaro wedzidzo utsva kana kuti new curriculum yakaparurwa gore rino nebazi rezvedzidzo netsika. Mutungamiri wesangano iri vaobet masaraure vanoti varairidzi vazhinji zvikuru vekumaruva vave kutoshandisa zvakare silabasi yegore rapera kuti vakwanise kudzidzisa vana sezvo hurumende isina kukwanisa zvose zvinodiwa nevarairidzi. Vamasaraure vanotiwo mabhuku nezvimwe zvinodiwa mukudzidziswa kwevana hazvisi kuwanikwa muzvikoro izvo zviri kuomesera varairidzi. Masangano evarairidzi ari kunyunyutawo neurongwa hwehurumende uhwu achiti yakamhanyira kumedza kutsenga ichada sezvo isina kutanga yanzwawo pfungwa dzevamwe vane chekuita nenyaya yedzidzo. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora kanawo komiti yeparamende inoona nezvedzidzo kuti tinzwewo mativi avo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamasaraure.
Muzvikoro muzhinji nyika yose munenge yatingati confusion yakanyanya panyaya yeimplementation. Vadzidzisi vari kukundikana kunge vachizadzikisa zvinodiwa negwaro dzairo redzidzo rakaparurwa irori. Tisanga titarisa muzvikoro zvekumaruwa zvizhinji hazvina zvikwanisiro zvacho zvekuti zvozadzikise basa iroro. Hakuna magetsi ekuti vaite zvedzidzo zvemakombiyuta zvinotarisirwa. Hakuna malaboratories ekuti vakwanise kudzidzisawo zvidzidzo zvesainzi. Totarisazve panyaya yezvishandi zvakaita semabhuku ekuti vana vachidzidziswa zvi. Hakuna mabhuku acho ekuti vana vanga vachidzidziswa nawo. Zvinyorwa zvacho zvekuti vana vaverenge hapana. Kana iro bumbiro racho haviko paground kuti vanhu vakwanise kunge vachitarisawo mubumbiro racho redzidzo vachidzidzisa vana zvinoenderana nebumbiro racho. Totarisazve vadzidzisi vatinavo muzvikoro zvedu havana ruzivo rwekudzidzisa zvimwe zviri kutarisirwa kunge zviri zvichidzidziswa zvakafanana nezvimwe zvava vanoti mamas displays nezvimwe. Hatina vadzidzisi vakadzidziswa kudzidzisa basa iroro. Totarisazve zvidzidzo zvitsva zvakawedzerwa. Hatinazve vadzidzisi vakakwana vekudzidzisa nekuti hurumende yakafriza mapost emacivil servants. Saka hakuna vaticha vanyowana aiswa kuti vadzidzise zvido zvegwaro dzairori redzidzo.
Saka chii chiri kushandiswa nevarairidzi muzvikoro kana muchiti karikulamu itsva haisi kushandai?
Vadzidzisi vazhinji vatodzokera kushandisa karikulamu yekudhara yanga iripo nekuti itsva yacho havana masilabhasi acho yekuti vadzidzisi.
Saka imi sesangano muri kuronga kuita sei?
Tiri mubishi rekutaura nemamembers eunion yedu and izwi gura vari kutaura nderekuti ngatitomboratidzirei tiradza kunyunyuta kwedu.
Mati mambogara here pasi nehurumende muchiratidzawo divi renyu rezvamuri kunyunyuta izvi musati mafunga matanho amuriuda kutora?
Takagara navo kasingaperi tichivatsanangurira tichivapa nhona dzedu tichivaudza kuti zvose izvi zvinoda kuti zvigadziriswe. Asi vanhu vacho vane kamwe kakuoma musoro kavainavo kakungoti chandagwinyira kana changoti chandabata ndichocho havazwe mazwi evamwe. Saka apa takutozamawo zvimwe kuti pamwe tingavazunguzewo tikambodaro mombovhurawo nzeve dzavo vachinzwa zvinofungwawo nevamwe.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunare muHarare neStudio 7.
Banga repasi rose reWorld Bank riri kuita musangano wepagore unoona nezveminda pamwe nenzara pasi rose. Vana mazvikokota munyaya dzeminda nenzara vari kupa maonero avo pane zviri kuitika munzvimbo dzakasiyana-siyana pasi rose. Musangano uyu unopera nechishanu uye uri kuitirwa muno muAmerica. Mutori wedu wenhau Praxidis Jeremiah ari kumusangano uyu. Wakadi PJ?
Ndiri pangu makadiyo.
Aiwa isu tiri wadi. Ungatudze kuti chinangwa chemusangano uyu ndechei chaizvo?
Chinangwa chemusangano uyu ndechekupana mazano, kuvandudza pamwe chete nekusimudzira mabasa emabatirwo angaitwa ivhu zvikuru sei mukurima.
Pane matambudziko ari kusimudzwawo here pamusangano uyu?
Ehe, matambudziko aripo. Zvikurukuru sei mabatirwo anoitwa iya tingati land management. Vari kuti ivo zviri nyore kunyora nezvazvo pabepa, asi kuti zvizoitwa mune nemazvo ndopane matambudziko ipapo. Saka gore rino vane zvinhu zvitatu zvavakatarisa zvekuti vange vachinyatsozeya uye vachipana mazano. Kushandiswa kwemichina yemazuvano, new data sources, pachishandiswa michina yakaita semadrones. Pachiratidzwa kuti zvinhu zvese zvaitwa, zvatorwa zvese mifananidzo nema dimensions emafarms acho neland iripo iri available nevanhu vacho vanenge varimo munyika idzodzo. Zvekare kuti kushandiswa kwedata iroro ravanenge ravawana, zvekare kushandiswa kunoitwa internet kuti vange vachiita process data rese iroro. Zvikuru sei munyika dziri kuchiri kusimukira ndokuchine dambudziko rakanyanyisa.
Tiri kuonawo kuti pane chizvarwa cheZimbabwe muzvinafundo Mandivamba Rukuni variko sechipanga mazano. Pane zvavataurawo here zvinobata nyaya yeZimbabwe?
Vanga vasati vanyatsoenda zvakadzama kudivi rekuZimbabwe, vachazonyatsotaura mangwana pavachaita presentation yavo. Asi chandaona ndechekuti pane vakawanda vabva kuZimbabwe. Delegation yacho guru rabva kuMinistry of Lands kubazi rezvekurima vachitungamirirwa naivo vaJoseph Madi.
Aiwa, tinotenda zvikuru Praxidis. Tinotenda. Mutori wedu wenhau Praxidis Jeremiah ari kuWorld Bank muno muWashington DC.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
M Mukuru weboka rematikitiva muAmerica reFederal Bureau of Investigation kana kuti FBI va James Comey vatsinira kuti sangano ravo riri kuferefeta kuedza kweRussia kupindira musarudzo dzemuAmerica kusanganisirawo kana paine zvekudyidzana nechikwata chaitsvaga mutungamiri wenyika va Donald Trump rutsigiro. Vakomi vanga vachipa umboo nhasi pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekusora pamwe chetewo nemukuru weNational Security Agency Admiral Mike Rogers.
Britain inoti chashandisa mutemo Article 50 kuzivisa zviri pamutemo nezvekuda kwayo kubuda mugungano reEuropean Union musi wa 29 kurume. Mutauriri wehurumende apa chiziviso ichinhasi achiti European Union yaziviswawo nezvechiitiko ichi.
Vanhu vemuPeru vari kunetsekana nemafashamu pamwe nekuondomoka kwevhu nematombo zviri kukonzerwa nemvura yakawandisa iri kunaya iyo yauraya vanhu vangangosvika 90 nevashanu uye vamwe vanodarika zviuru zana vasisina misha kubva munandira.
Kuondomoka kwehupfumi kuri kuita kuti veruzhinji vasina medical aid vatadze kupota vachiongororwa mamiriro eutano hwavo. Mukuedza kubatsira veruzhinji vasingakwanisi kunoongororwa mamiriro eutano hwavo, makambani anoita nezveutano ari pasi pesangano reZimbabwe Medical Association akaita chirongwa chekubatsira pachena muHarare achiongorora zvirwere zvakaita sehigh blood pressure, rurindi kana kuti tuberculosis neshuga. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanhu akanoongororwa pachena nechishanu chapfuura vaGabriel Magumbu vakaratidza kufara nechirongwa ichi. VaMagumbu vakati upenyu hwevanhu muZimbabwe huri parumana nzombe nokuda kwokushaya mari.
Chinhu chakanaka kuti munhu azive kuti nebha ane chimwe chirwere chainacho chaasiri kuziva, anobva atongotiziva, anobva achibata tisiri pedyo pedyo, tinokwanisa kunge tichirapika nekuti tinenge tabatwa nguva ichiripo.
Mumwe akaongororwawo pachena musi uyu vaGabriel Muchena vakatiwo zvakakosha kuti vanhu vapote vachiongororwa nguva dzose. Vakatenda sangano reZima nekupa mikana kunyanya kuvarombo kuti vavhenekwe utano hwavo pachena.
Tikatarisa tinoona kuti isusu munyika yedu munomu vanhu vakaomerwa, vanhu vashoma vari kukwanisa kuwana rubatsiro rwekuongororwa. Naizvozvo danho ratorwa iri rekuti vanhu vanga vachiongororwa utano hwavo pachena nemakambani zvakasiyana siyana aiwa idanho rinofadza zvikuru sei. Saka tinotenda tichiti dai zvaramba zvakadaro zvichiitwa, ida munyika ino vanhu vangabatsirika. Kune vanhu vazhinji vari kurwara, vamwe vachifa vachifamba vasingazivi kuti utano hwedu hwakamira sei.
Mumwe wavana chiremba vaibatsira pachena Dr. Michael Mangweni vakati vari kuita zvirongwa zvebatsiro izvi mushure mekuona kuti veruzhinji vari kutatarika munyaya dzekuchengetedza utano hwavo. Chiremba Mangweni vakati vakaparura urongwa hutsva hwakanangana nekubatsira vanhu vanoshaya hunonzi Rapiso, uhwo huchange huchiitwa vachishanda nebhanga rePOSB. Munyori mukuru musangano reZima Vashingi Bopoto vakati urongwa uhwu ndehwekuwanisa rubatsiro kune vasingagoni kunoongororwa nana chiremba nokuda kwourombo.
Chinangu handizivi kuti tiunganidze maboka akasiyana siyana anoshanda nezveutano sekuona kwamuri kuita panzvimbo imwe chete kuti vanhu vabvunze zvavanoda kubvunza kuti vawane infomesheni yakakwana.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mhuri zhinji dziri kurarama nemari iri pasi pemadhora maviri pazuva. Sezvo vanhu vakawanda vakuita mabasa emaoko, vazhinji havasi pazvirongwa zvemedical aid sezvo zvirongwa izvi zvichida kuti munhu abvise mari mwedzi wega wega. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanoti vakagadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemari kumabhanga arikumusika wekutengesa fodya wetobacco sales floor. Izvi zvinotevera bata murefu bata mupfupi yakaitika pamusika uyu svondo rapera mushure mekunge varimi vashaya mari mabhanga. RBZ yembenge yavimbisa varimi kuti vanokwanisa kutanga kutora mari inosvika churu chimwe chete chemadhora vachizotora havo mari inosvika mazana mashanu pazuva munguva inotevera. Asi svondo rapera mabhanga ari pamusika weTSF akange opa varimi mari inosvika madhora mazana matatu chete sezvo vainge vachiti havana mari. Izva zvakapa kuti varimi vambovharisa musika uyu vachiti vainge vachida mari dzavo zvakaitawo kuti pazodaidzwe mapurisa anodzivirira mvunga mupopoto. Mukuru weTobacco Industry and Marketing Board Dr. Andrew Matibiri vaudzawo Studio 7 kuti dambudziko iri rakagadziriswa. Mumwe murimi wefodya vaJulius Mashiri vaudzawo Studio 7 kuti vakwanisa kuwana mari yavo inosvika churu chemadhora kubva kubhanga reCBZ. Asi vati dambudziko riri kuuyawo kana varimi vasina inonzi growers account inoratidza kuti varimi vefodya. Vamangudya vati vane chivimbo chekuti fodya ichabatsirawo mukugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemari uye kumutsiridza upfumi hwenyika uhwo hwaenda kumawere. Mukuzeya nyaya yemari iyi kumusika uyu tabata Dr. Mangudya.
Chinoitika ndechekuti izvo nguva dzimwe mabanks ariko there are 13 banks pa auction floor. Zvatizivi distribution yacho kuti mabank rimwe magrowers akawanda sei. Saka panga kuita iya inonzi misalignment whereby one bank rohwakwarire mari yakawanda rimwe risina imwe ine shoma nokuti at least that information is coming before the sale of the tobacco. Otozikana after the sale of the tobacco. Saka we are continuously monitoring that situation. Paneko zvino tikufara kuti tamboedza kuti famba zvakanaka.
Ko mari dzavo dziya dzezvikamu zvishanu kubva muzana dzemaincentive vari kupiwa here?
Hungu tirikuapa gore rino tirikuapa pamonthly. Pamonthly ndiyega yega unonga atengesa vaya topiwa mari kodzi acho topa 5%. Previously takavapa kuno ashoma asati aenda nekunyaya yemaaccounts acho ainge akadini asati zvakanaka kumabanks. Asi pane zvino tikufara kuti izvo tikuapa whatever they sell this month to by end of the month. Longer to someone April to by end of April. Kuti vanga idea able to have mari yavo vachigadzirawo kurima mu winter muno.
Tichitarisawo iyo fodya Dr. Mangudya yakakosha sei panyaya yekugadzirisa upfumi hwenyika nekugadzirisa dambudziko remari.
Fodya yakanaka zvikuru nekuti inotipa foreign exchange yakawanda kuita kuti Zimbabwe ibudirire tinga tichibhadharawo tichitengawo kana mafuta e-fuel. Tichitengawo mafuta kana makokeo tichionza maraw materials kuti industry isumuke. Saka fodya yakanaka zvikuru in terms of foreign currency neemployment yaino create muZimbabwe muno. Saka takaita izvo mafuta our foreign exchange heroes kuda kuti batsira nguva dzose and that's why tichiti vechinga atanzwa kuti marasha yekuma auction floors totsutsumwa kuti zvifambe zvakanaka.
Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vari parunare muHarare.
Nyaya yekurodzwa kwevanasikana vasati vabva zera iri kutariswa kuzeiwa zvakadzama kumusangano mukuru weUnited Nations CSW61 uri kuitirwa muNew York. Zimbabwe inoti iri kufara sezvo yakawana mukana wekuziya zvine udzamu matambudziko ari kutarisana nevanasikana pamwe nemadzimai pachirongwa chichange chichiitika mangwana. Mutevedzeri wasachigaro wechikwata chenhengo dzeparamende chinoona nezvemadzimai amai Pauline Mpari waGwanyanya vaudza Marvelous Muhlanganya weStudio 7 kuti vari kutarisirawo kuzopakurira zvavanenge vadzidza kuvanhu vedunhu ravo remufakose.
Zvinonyanya kuti tifare seZimbabwe zvinhu zvakaita kunge patinoti tiri kuda kuti titi musi wechipiri yatinoti side event yatiri kubata-bata nyaya dzekuratidza kuti child marriages kana kuti kuroorwa kwevana vari pasi pezera. Munoziva kuti mazuva apfuura aya kwakaitwa mutongo wakabuda zvakanaka tikawanikwa vasikana vatatu vachinzi nyaya yavo yabuda zvakanaka vaihwina. Kureva kuti takakunda seZimbabwe kuti hatibvumire hatitomboda kuzvinzwa kuti mwana ari pasi pezera aroorwa kana kuti awanikwa kana kuita imba. izvi zvichipa mutemo kuti unobva wasunga munhu anenge awanikwa aita izvozvo. Zvangofanana nemunhu anonzi abata chibharo kana kwatinoti kubhinya. Hatichabvumira kuti titombonzwa kuti mwana ari pasi pezera waroorwa. Zvinopa mukana kuti kana mwana achinge anzi haabvumirwe kuroorwa ari pasi pezera kuti akwanise kuenda kuchikoro, akwanise kuwanawo yatinoti sarudzo kana kuti choice in life, kuti ndinoda kuitei, ndinoda kuita kosi here. Kana mwana achinge apfuura 18 years ane kodzero, ndopatinokwanisa kuwanika mwana ane kodzero yekuvhota, kuvhoterwa, uye zvachikwanisa kuwana sarudzo, nekuti tinoona kuti constitution yedu yenyika yakapasa muna 2013 inopa kodzero kumwana kana ane 18 years.
Pane zvamuchaziya here panyaya yekuchengetedzwa kwekodzero dzemadzimai nevanasikana, nyanya pamabasa nepanyaya dzezveupfumi?
Tabvezvo nekuti mwana iyeye anokwanisa kuti kana nyangwe pari pabasa ane 18 years anokwanisa kuziva kuti mabatirwo aya haaite yatinoti unfair labor practice, kunyimwa mari, kusenzeswa mahours akawanda, kutsoropodzwa kana kuti kusakocheswa. Tichipinza zvakare kuti izvozvi pane nyaya iri kutaurwa yekuti mabasa anoitwa yatinoti equal pay for work of equal value, kuti munhukadzi nemunhurume vakafanana kana vari pamabasa, kana vachiita basa rakafanana. Hapana anonzi nekuti murume ane maresponsibilities akawanda, tinotoona vana mai vane maresponsibilities akawanda kupfuura evarume. Tochibva ipapo tabva paside event iyoyo, tiri kuita zvakare yatiri kuti women empowerment.
Vanga vari mutevedzeri wasachigaro wechikwata chenhengo dzeparamende chinoona nezvemadzimai, amai Pauline Mupari waGwanyanya, vachitaura vari kumusangano weUnited Nations kuNew York, naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Munhau dzemutambo mumusha wechikwata chenhabvu cheGibbs United hamusi kudaidzwa anonzwa mushure mekunge makepekepe anyora peji itsva munhoroondo yenhabvu muZimbabwe. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Oyo ndiwo mufaro uri mumhuri meGibbs United mushure mekunge chikwata ichi chakaita mashiripiti nekupinda mumin league stage yeCup Champions League mushure mekuita mangange 0-0 neTP Mazembe yekuDRC muNational Sports Stadium nezuro. Mukuita izvi, Caps United yave kuwana mari inoita iyo zviuru mazana mana nemakumi matanhatu nezviviri zvemadhora kubva kune veConfederation of African Football. Muredzi wechikwata ichi vafarejere vazivisa ivo kuti vatambi vavo vachagovana zviuru zana nemakumi matanhatu nezviviri zvemadhora, imwe yacho inenge yasara ichizoshandiswa apo vachakwikwidza mumin league stage. Pamusoro pezvo, makepekepe achawana mari yekukunda mumutambo wega wega yekunwisa chibodzwa kana zvibodzwa, pamwe nemari yekunge vaita mangange apo vachatamba mumin league stage. Mumwe mutambi wechikwata ichi, Dennis Dauda, ari kufara zvikuru nenhoroondo yavanyora.
I feel happy. Mufara because takwanisa kuachivha zvisati zvambowanikwa paKibbs United since patene patoonekana ne 30 years zvisati zvambowanikwa. So I feel great nematimates angu. Everyone I feel happy zvake pai tomu.
Kit manager wemakepekepe vatonga imufandaidza vanoti havasi kukwanisa nemufaro.
Zvinofadza because this is the first Caps that ever kupinda mu group stages. I think I can't explain it. Fara singaiti.
Caps United yamirira kunzwa kubva kune veCAF masvondo maviri anotevera kuti vachange vachitamba nezvikwata zvipi mumin league stage yemakundano aya. Akamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangana kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko remari rakatarisana nenyika. Panguva yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kunzi vari kupedzera mari yenyika kunzendo dzavo, pamwewo nematambudziko emafashamu anoda rubatsiro.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei nhamba dzenyu paWhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare.
Zimbabwe yokumbira vekunze mari inodarika zana nemakumi masere emamiriyoni yekubatsira vakawirwa nedambudziko remafashamu emvura.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu toksia mina ntungamiri Nkomo munhau dzechindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlazi mashumi mabili ngombimbitho 2017 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sasivumelana lohulumeni ukuthi i-UNDP yiyo izaba ile right ukuthi ngubani ozabuya lama kits ukuthi i-BFRA iyenziwe kakuhle. So uhulumeni akasafuni kona ukuthi kwenzakale. Tina njengebandla tina konoko asikuvumeli.
Amabandla akumanyano wenera athi azaqhubeka ngokutshengisela kwawo ngolwesithathu lanxa engaze aliswe ngamapolisa. Uhulumende weZimbabwe namhla wethule isicelo semali efika kuzigidi ezingamachumi amabili i-200 million ezasetshenziswa ukulungisa umonakalo owabangelwa lizulu lesikhukhula. Uhulumende uthi izizalwane zeZimbabwe kumele zimanyane leza kwamanye amazwe ekunanzeni ilanga lentokozo namuhla i-International Day of Happiness, okuyinto ecunule abanengi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amabandla aphikisayo aqoqa ukutshengisela ngolwesithathu phezu kodaba lokuthengwa kwemitshina yama-biometric voter registration kits ezasetshenziswa ukubhalisa amagama abazavota kukhetho oluzayo. Abamabandla aphikisayo laba bathi bazaqhubeka ngokutshengisela kwabo lanxa bengaze bencitshe imvumo ngamapolisa. Elinye lamabandla aphikisayo ele-Transform Zimbabwe libe lomhlangano lintathela izindaba namuhla lapho elithe khona lizangena ekutshengiseleni lokhu ngoba uhulumende kumele ehlukane lodaba lokufuna ukusebenzisa uhlangothi lwakhe olubona ngezo kuthengwa kwempahla olwe-State Procurement Board ukuthenga imitshina le. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usipha lolu daba.
Abomvikela ababalisa amapolisa abaphansi komanyano we-Joint Operations Command babize abaqoqa utshengisela lokhu belezikhalazo ezimbalwa ezibalisa indlela abatshengiselayo abafuna ukuyithatha lapho befola ezitaladeni. Amapolisa abikwa ezakhulumisana labaqoqa utshengisela lokhu kusasa. Abethizethi bathi bafuna uhulumende abuyele kuhlelo olwaluvele luhleliwe ngaphambilini ukuba abe-United Nations Development Program, UNDP, kube yibo abakhokhela kumsebenzi wokuthenga limtshina njengalokho okwakuvunyelenwe ekuqaleni. Umkhokheli we-TZ umnumzana Jacob Ngarivume utshele umhlangano lentatheli zindaba e-Media Center ukuba abamabandla aphikisayo njengelakhe akumanyano wenera afuna kube ngabe UNDP abakhokhela kulolu hlelo lokudinga amankampani azothenga imitshina le njengalokho okwakuvunyelenwe ekuqaleni, hathi uhulumende asefuna ukukwenza.
As Transform Zimbabwe working in NERA, we absolutely resist and reject that process of SPB taking over the acquisition of
asikuvumi lokho osekufuna ukwenziwa ngohulumende ukuthi abohlangothi lwakhe lwe-State Development Board kube yibo abathenga imishina le. Siyakwazi ukuba lokhu bafuna ukukwenza ngezizathu ezimbalwa. Bafuna ukube ngaleyo ndlela befuna ukuthi bathole ithuba lokubhalisa amalunga abo e-ZANU-PF ngokungekho emthethweni. Thina asikuvumi lokho.
Isikhulumeli somkhokheli webandla le-TZ onguye njalo obona ngezokuhanjiswa kwemisebenzi kuleli bandla, umnumzana Rodi Takaruza, uthi kusobala ukuba uhulumende weZANU-PF kafuni lakancinyane ukuba umsebenzi wokuthenga limtshina wenziwe ngabamankampani azimeleyo.
Sasivumelana lohulumende ukuthi i-UNDP yiyo izaba ile right yokuthi ngubani ozabuya lama kits ukuthi iBFR iyenze kahle. So uhulumende akasafuni kona ukuthi kwenzakale. Thina njengebandla thina khonoko asikuvumeli, asivumeli uhulumende ukuthi acindizele abantu ngaleyo ndlela.
Utakaruza uthi kumgqoka njalo ukuba uZulu ayizwisise indlela yokusebenzisa limtshina ukuze anelise ukuyabhalisa amagama kuluhlu lokuvota kukhetho oluzayo.
Sile sifiso sokuthi abantu labo bafundiswe babe lolwazi sibili ukuthi abasekho e-voters roll eZimbabwe noma i-voters roll ayisekho lapha eZimbabwe. Kumele kubunjwe i-voters roll entsha ilinganiswa nge-BVR. So sifuna ukufundisa abantu ukuthi labo bahambe bayenze iregistration njalo babelolwazi ukuthi kuyini okufunekala lapha ukuthi babelelungelo lokuthi bavote ku-2018.
Umanyano wenera ulamabandla aphikisayo afika phose amajumi amabili akhankasela uguqulwa kwemithetho elawula ngezokhetho agoqela ele MDCT kunye lele NPP. Amabandla la athi emukela indlela yokuvota kusetshenziswa impawu zeminwe beyibona njengengabuqeda ubuqili bebandla leZANU-PF kwezokuqhutshwa kokhetho. Linye kuphela ibandla leumanyano wenera elihlezi lilombono wehluke kowamanye njalo lithi kalilani lokuthengwa kwemitshina le. Leli bandla kungele Renewal Democrats of Zimbabwe elikhokhelwa ngumnumzana Elton Mangoma. Abe RDZ bona bekhankasela ukuba makubuyelwe kundlela eyasetshenziswa ngomnyaka 1980 lapho uZulu wayehamba lesithupha sakhe kuphela ukuyavota. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kunjalo nje inhlanganiso yabasakhulayo bakwele South Africa SPESAC Youth Organization iqoqa ukutshengisela okukhulu kusasa ngenjongo yokukhumbuza umhlaba ngokwenzakala ngesikhathi seGugurahundi eZimbabwe. Lenhlanganiso ithi ukutshengisela lokhu okuzasukela eBerea Park ekuseni kusasa kuqondanele langa lokunanza amalungelo oluntu kwele South Africa. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba.
Umcwaningi enhlanganisweni esipesakhe uAyanda Manala uthi njengezalwane zakwele South Africa okulilizwe elihlonipha amalungelo oluntu ngokugcweleyo, bakubona kufanele ukuthi balwele ukuhlonitshwa kwamalungelo aboswabo eZimbabwe ababulawelwa izihlobo zabo babhilizelwa impilo yabo kodwa kuze kube lamhlanje akekho owabotshwayo ngalesihluku. Uthi ukutshengiselwa kwabo lokhu kuzaqala ekuseni eBerea Park eJohannesburg kudabule eHillbrow baze bayafika ePhalamende esabelo seGauteng enkabazwe yedolobho. Uthi abakufisayo ukuthi umhlaba uncedisane labo bonke abakwelamandebeland eMidlands abahlukumezwa eGugurahundi ukuthi bahlawulwe njalo labo abenza lesi senzo babotshwe.
Ezabantu abasha base-Africa sifuna ukumanyana nabafo wethu and publicly demonstrate and show and declare that sizimisele ukuthi senze yonke into ukuthi abantu basemathebeleland bathole inkululeko nathi esinayo.
Omunye kuleli qembu uyangamhluzi uthi banxusa zonke izalwane zeZimbabwe ezeJohannesburg ukuthi ziphume ngobuningi zibe ingxenye yokutshengisela lokhu. Ukuthi sebebhalele umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa ukuthi aphe amaphepha uhlala elizweni ngokusemthethweni labo abalempilo ezabhilizwa iGugurahundi. Uyanga uthi imbali ikuveza sobala ukuthi iningi labasemandebeleni ngabantu abadabuka eMzantsi Afrika abahamba lomzilikazi eZimbabwe.
noti kwisadiki lesiphila kuyo ukuthi kubekho such human rights violations. Ufuna kubeka le ndaba emehlweni wabantu publicly, sithethe ngegugura hondi in front of audience, si address ukuthi abantu nabo wasemthokazi bazofumana justice.
Leli qembu lomdlalo okulingisa eselutshengise indawo eziningi kwele South Africa olwesihloko esithi uloyiko kusijo isihluku. Lo mdlalo utshengisa isihluku esenzeka ngesikhathi segugrawundi kanti ukhombisa lalabo ababa lesandla kulesenzo. U-Ayanda uthi bafisa kwaziyo ukuthi bakhona abadala amacala okubulala eZimbabwe. Kusenjalo ukutshengisela lokhu kwakusasa sekwamukelwe ngezandla zombili izalwane zeZimbabwe kwele South Africa ezithi indaba labo abafuna ilungiswe lobanye sekuthethe iminyaka engamachumi amathathu ilokhe ingakalungiswa. Melisturo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Uhulumende weZimbabwe namhla wethule isicelo semali efika kuzigidi ezingamachumi amabili $200 million ezasetshenziswa ekulungiseni umonakalo owabangelwa lizulu lesikhukhula. Isicelo lesi sethule ngumphathintambo obona ngezemali uMnumzana Patrick Chinamasa elomeli weUnited Nations Development Fund UNDP eHarare. UChinamasa uthe imali le izasetshenziswa ukulungisa imigwaqo, amabholoho lamadamu akhukhulwa lizulu eline ngenyanga edluleyo. Uhulumende uke wethula isicelo njalo semali yokuncedisa abantu abadilizelwa imizi lizulu leli kodwa wathola ingcosana nje. Kunjalo nje uMongameli Robert Mugabe namhla uswele kakhulu inhlanganiso ezizimeleyo eZimbabwe esithi zisetshenziswa ngamazwe athuthukileyo ukubangela ukungahlaliseki elizweni lokuzama ukugenqula umbuso wakhe. Umgabe wethu le amazwi la emhlanganweni we-African Economic Platform oqhutshelwa kwele Mauritius. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umkhokheli wenhlanganiso ye-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe, uMnumzana Zenzo Nyoni.
Engakuphendula mina ngohulumende kamkazi ukuthi uhulumende ozehlulekelayo, ngoba you can't blame ama-organization aselizweni lakho ukuthi asetshenziswa ngabamhlophe abangaphandle ukuthi begenqule umbuso wakhe. Kukanti iqiniso elikhona ukuthi uhulumende kamgabe is a failure on his own, and umgabe I don't think ukuthi engama phakathi nabomphakathi asole ama-organization yena engoye inhloko kahulumende. Wenzeni yena okwenza ukuthi ilizwe lakhe lithuthuke? Kukanti wona nawo ama-organization angaphandle kwelizwe ayenelisa ukuncedisa ama-organizations akhona elizweni ukuthi akwazi ukuphila, njengabo-World Vision, o-Catholic Relief Services. Abantu bayaphila emakhaya ngawana nawo ama-organization, okuyiyona yena uhulumende wakhe wehluleka ukuthi akwenze. So ngokukhangela kwami i-organization yethu, lokho yikwehluleka kukamgabi lohulumende wakhe.
Uthi njalo izijeziso ezetheswa uhulumende wakhe yimelika leBhilithane zafakwa kungela sizathu, kuthini ngamazwi la?
Uhulumende kamgabe ingabe ilokhu ifika ngama-sanctions, because ama-sanctions wona nawo ngama-targeted sanctions, nothi awelizwe. Ilizwe balibulele bona ngokwabo, ngoba ama-sanctions were never meant ukuthi lelizwe, but these were targeted sanctions, they're imperfect. So umgabe kwakhe nxa esehluleka lohulumende wakhe akangafaki i-America le-Britain on the list of ama-sanctions. Kakhulume ngokwehluleka kwakhe. Ungani yena engakhulumi ngokwehluleka kwakhe ukuthi bona bazalingisa kanjani ilizwe? Asesikhangele ngezomsebenzi. Isikhathi nxa babe se-Churchill bakhuluma nge-2.2 million jobs abayithembisa ama-youth. Asoma-sanctions lawo, asikhuluma ama-sanctions. Bakufezile yini lokho? Kathesi siya ku-election bathembisa ama-youth ama-stands ezindlu, ama-youth angasebenziwe. When i-government kamgabe is failing to give i-bonus to ama-civil servants, bazayithatha ngathi imali.
UMnumzana Zenzo Nyoni ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe, sixoxelayo ekobulawayo. Ibhanga lomhlaba ele World Bank lilomhlangano oqala namhla ophele ngolwesihlanu okuhlaziya okwenzakalayo ngodaba lwezomhlabathi lobuyanga emhlabeni jikelele. Lomhlangano uqhutshelwa khonapha eMelika eWashington DC. Intatheli zindaba yeStudio 7 uPraxedis Jeremiah usemhlanganweni lo. Ngiyakwamukela kuhlelo PJ.
Ngiyabonga.
Ungasichazisela ukuthi kwenzakalani emhlanganweni lo?
Umhlangano lo angiqale ngenhloso. Inhloso yayo ngokukhangela ngathi amalungelo okuphathwa komhlabathi emazweni womhlaba ngasemadolobheni kanye lasemaphandleni. Ukukhangela njalo ukulinganiswa kwamathuba okutholakala komhlabathi phakathi kwabesilisa labesifazane. Ukwenqabela njalo ukudinga indlela zokwenqabela ingozi ezifana lokuguquka komkhathi, kungaba izulu lesikhukhula kumbe ukungani kuhle kwezulu. Konke lokho kukhangelwa imithetho yangkhona eqondisa konke lokho, njalo lokuphana amacebo ukuthi kwenziweni.
Bakhona yini abavela eZimbabwe abasemhlanganweni lo?
Bakhona sibili, liqula elikhulu eliphose lifike amashumi amane abavele enhlanganisweni ezizimele zodwa, lama-universities lezingcwethi ezezokulima ezomhlabathi kanye lakuhulumende. Iqula likahulumende likhokhelwa nguye umphathintambo wezokulima uMnumzana Joseph Mali.
Uzathola yini ithuba lokukhuluma la emphakathini?
Ye, uzathola ithuba lokukhuluma phakathi kwamalanga wona lawa amahlanu. Angakhangelisisa ukuthi mbona ukuthi uzakhuluma nini sibisibi.
Hayi, siyabonga PJ.
Yebo, kulungile.
Leyo bekuyintatheli yethu uPraxedis Jeremiah ekhonapha eWashington DC emhlanganweni weWorld Bank. Live Talk usikhangela udaba lwesicelo semali engange $200 million esethulwe nguhulumende okuyimali ezasetshenziswa ukulungisa umonakalo obangilwe lizulu lesikhukhula. Abanye basola uhulumende besithi uMongameli Mugabe uchaphaza imali ngenhambo zakhe ezingapheliyo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Inhlanganiso ekhuthaza ukulondoloza amasiko amagugu International Heritage Center ibambisane lenhlanganiso yabesifazana Women's Media for Development Foundation ukwenza umbuthano wokukhuthaza abesifazana ukuthi babe zinkokheli izengxa ezitshiyeneyo ngempela sonto edluleyo. Umlobi wezembali uMnumzana Phathisa Nyathi ubexoxisana labatsha abaze kulumbuthano mayelana lempilo kaNdlovukazi Loskei ngenhloso yokukhuthaza abatsha abesifazana ukuthi bafise ukuthatha isikhundla zokukhokhela. UMike Wabe weStudio 7 uxoxe lo Mnumzana Buthelezwe Khosi Nyathi ongumkhokheli weyamagugu International Heritage Center.
Sakubona kubalulekile thina njengeamagugu International Heritage Center labe Women's Media for Development Foundation izinhlanganiso zimbili ezikobulawayo zananzelela ukuthi inyanga kaMarch umhlaba wonke nje jikelele kukhunjulwa omama, kuhlonitshwa omama ngomsebenzi omuhle abawenzela umphakathi. Sekunanzelele okokuqala kade kubikwa ngobaba uNyathula umhlangano kwakuyikuthi uQueen Lozikeyi wayeyinkosikazi ehlonitshwayo emphakathini esizweni samaNdebele ngaleso sikhathi. Wayengumama owayezibuthile, owayenesineke, owayezinzile, ebonakala njalo elesibindi kukhulu kakhulu.
Uhlelo lo lukababamnyathi ukhangelele ukukhuthaza abatsha abesifazane abasakhulayo ukuthi labo bafise ukuthatha isikhundla emsebenzini yabo etshiyeneyo na?
Ye, kakhulu. Umfanekiso esasesiwupha ikuthi ngasifundeni sibe kwazi ngembali langendulo yethu ngoba kuningi esingakufunda okunye okwananzelelwayo nje ngoQueen Lozikeyi ukuthi ngesikhathi njalo uQueen loBhengula esenyamalele uQueen Lozikeyi wasala equnge isibindi kwaba nguye osala ejamile esithi hayi impi yokulwela ukugcina komhlabathi wethu izaqhubekela phambili.
Sikhangela impilo kaQueen Lozikeyi njalo lokho kwadabukela imfundo ekaBaba Unyathi kulolu hlelo. Ngombono wakho ungathi isikhathi sesifikile na lapho abafazi sebengakhokhela ilizwe lethu?
Kakhulu vele lokhu yikho kade kuzanywa ukuthi kukhuthazwe ngoba kubalulekile kulamalanga ukuthi abantu uzwele sithi bona omama bayancindezelwa.
Lo uzoba uhlelo okugcina na ukaBaba Unyathi?
Hhayi, uhlelo lolu esasilwenzela be-Women's Media for Development Foundation ngolunye nje lwezinye inhlelo eziningi esizenzayo ezinye ziyalandela nje. Ngingafanisela nje ngo-April kunehlelo lapho esebenzisa khona ukudla kwesintwini.
Umnumzana Butholezwe Khosi Nyathi ngowenhlanganiso ye-Amagugu International Heritage Center. Umphathintambo obona ngendaba zezisebenzi zikahulumende unkosikazi Prisca Mupfumira namhla ucunule abantu abaningi ngenkuthazo yakhe yokuthi uzulu weZimbabwe kumele ejabule ngoba ilizwe seliphumile ebunzimeni elike laba kibo. Unkosikazi Mupfumira wethule amazwi la enanza ilanga lentokozo elahlelwa ngumanyano we-United Nations ele-International Day of Happiness. Ilanga leli linazwa emhlabeni jikelele eminyaka yonke ngosuku lwanamuhla. Kodwa iningi lisole uMpfumira lisithi akulalutho lokuthakazelela eZimbabwe. Nanku uZulu esidla loklubhu ngenxa yombuso omubi weZANU-PF. Sixhume umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Uminista yenalo sikhuluma kunje ngizisebenzi zikahulumende wehlule ukuzibhadala amabhonasi sesize singena kuminyanga kaMarch engakhiphanga senti okwakhathesi kulomumbu laborayisi abahamba benika abantu emakhaya lapha afika athi khona abazali emakhaya bakhiphe impondo yokuthi kuthwale lowo mumbu nalawo marayisi afike ugogo nokhulu baphiwe inkomitsho yerayisi. Kodwa sonke siyazi ukuthi irayisi kuleli lizwe i-2 kg yenza $1.70. Irayisi nakabanika yena kayivuthwa ngumqhuqumbu. So yinhlamba kuzizalwane kwaseZimbabwe ezela kuminista yena lowo ngoba akasihloniphi.
Akukho yini ngitsho esingakuthakazelela njengelizwe?
Akulanto esingayijabulela. Izisebenzi zikahulumende ezingaphansi kwakhe zazihuhle. So akwazi ukuthi ufuna abantu bajabule ukuthini kwakhona.
UNkosazana Thabita Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Isibhedlela esasungulwa ngumuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo kobulawayo ese-Exilene sesiphenduke saba lunxiwa sokwedlule iminyaka eminingi singasebenzi. Kubika uNompumelelo Moyo.
Isibhedlela se-Exilene Medical Center sayakhiwa ngomnyaka ka-2000 yi-National Social Security Authority i-NASA saphela ngomnyaka ka-2003 ngenjongo yokuhlonipha umuyi uDr. Joshua Nkomo. Silemibheda engamakhulu amabili njalo sekudingakala imali edlula izigidi ezingamachumi amabili ukuba siqale njalo ukusebenza. Ngo-2004 saqala ukusebenza kodwa samane savalwa kulandela isiphawulo sogatsha lwezempilakahle sokuthi imitshina ekhona ayilungelanga impilo kaZulu kasivalwe. Sekunzima ukuthola inkampani engatshala imali isibhedlela siqale ukusebenza. Umphathi wenhlelo ekusileni Medical Center ngumongameli Robert Mugabe. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kulusizi ukuthi isibhedlela asisebenzi njalo yonke into elesandla sikamuyi unkomo iyancindezelwa.
Ngiyatshengisa khona ukuthi zonke inhlelo ezazisenziwa kuJoshua ezifanana le-ada lazona ezokwavuza ezincedisa abantu zibaphumelelise lo hulumende uyazincindezela. Indlela uJoshua efuna ukuthi abantu bephile ngayo le ndlela ibizo lakhe lisetshenziswa ngayo ngohulumende lo awuhambelani.
Umnumzana Sengezo Chabangu uthi kubuhlungu ukubona izinto ezilesandla sikaNkomo zichitheka ngendlela esesibhedlela.
Umgabe ulokhelwisana le idea yomuntu osowabhubhayo. Umgabe akulalutho azalutshiya lamhlanje nxa engavuka ekhothamile. Umgabe angakutshiyela iZimbabwe yi-corruption. Umgabe azakutshiyela iZimbabwe yokubana izizwe lezizwe ziyabe zilokhe zingazange zithuthuke.
Umnumzana iPhithule Maphosa oyisikhulumeli sebandla lezaphu uthe akumangazi ngoba umuntu ophethe isibhedlela njalo ebusa ilizwe ufuna yonke into ibe ngeyakhe njalo yikho lesi sibhedlela sesibola ngoba sasungulwa ngumuntu amzondayo.
Kodwa siyakwazi ukuthi bani ubaba uNkomo ngumuntu owasikhululayo, ngumkhululi wethu eZimbabwe lapha. So kuyasidanisa uma sibona isibhedlela lesi esithwala igama lakhe sibola after iminyaka yonke le siyakhiwa singakasebenzi.
Umnumzana Mbonisi Gumbo osakhulayo uthe uyadana kakhulu ngoba uhulumende kahloniphi imisebenzi kamuyi uNkomo lokuchitheka kwesakhiwo khona kulabantu abangasivuselela.
Silokudana okukhulu ngohulumende weZANU-PF ngoba izikhathi zonke uyabonisa ukuthi akahloniphi abantu bemathebhelele njalo kahloniphi le msebenzi eyachiya yenziwe noJoshua Nkomo. Kuyasidanisa kakhulu ukuthi sibone i-investment enjengayona leyana isiphenduka siba yi-white elephant, imitshini yayo khona laphana isifa.
Umnumzana Mojalifa Mokele olwela ilungelo loluntu uthi inkokheli zigibela indizamtshina zisiyadinga usizo phetsheya zichiya izibhedlela elizweni ethi umthwakazi kavuse ikhanda avule lesi sibhedlela.
Kulusizi ukubona abakhokheli bakithi begibela izindizamtshina besiyalatshwa kwamanye amazwe amalanga ephuma etshona. Ikanti umbono kaNkomo wawo ukuthi kube le ndawo elemitshina eyohlonzi oluphezulu lapha abantu abazenelisa ukulatshwa khona.
Umnumzana Mzingeli Dube isakhamuzi sakobulawayo uthe ngabe odokotela bahlanganisa amakhanda bavule isibhedlela njalo kubuhlungu ngoba uhulumende usetshengise ukungabi lothando lokusebenza kwesibhedlela.
Mina umbono wami bengicabanga ukuthi ngabe ama-doctors abesindebeleni ahlanganisa amakhanda besivule besisebenzise ukuncedisa abantu. Ubuhlungu obukhona ukuthi kodwa sokungathi uhulumende akalandaba laso isibhedlela lesana ngoba asivulwa ukuze sisebenze. Ngabe bayasivulela abantu sisebenze impilo le-Central Hospital izibhedlela esezigcwele kodwa i-building eyakhwayo umbono kaNkomo isibuliwe.
Umongameli webandla eliphikisayo ele-ANSA, umnumzana Moses Mzila Ndlovu, uthe kusizani ukwakha isithombe sikamuyi esamiswa edolobheni besekela isibhedlela sidliwa ngumuhlwa. Umzila Ndlovu uthi ngabe lesi sibhedlela sakhiwa eMpumalanga sabizwa ngomunye umuntu ngabe sesisebenza kodwa ngenxa yenzondo kahulumende okhona uyazehlulekela. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Ziphetha ezosuku lamhlanje iqembu leCapes United lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano wokudinga intshantshi zezwekazi le-Afrika ngemva kokwehlula le-TP Mazembe. Ayike kwanele kwalamhlanje singake hlukane izihlobo zami isikhangele ebezihamba phambili. Amabandla akumanyana wenera athi azaqhubeka ngokutshengisela kwawo ngolwesithathu kungelani lokuthi avunyelwe kumbe alisiwe ngamapolisa. Kwanele kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.